hatitambiriki chirongwa, tingati kana mada kutingoti tingatitambira tinotambira nokuchema nokuovora kwakanyanyisa kuti hee vedu we nhamo yayauyazve. Makore masere zvakamboitika muramba tsvina ngazitorambiwa futi chinzwi tsvina. Saka chirongwa ichi chinorwadza nokuti vanhu vava kudzinganiswa pane zvavari zvishoma zvavanazvo vachirwisaniswa pachinhambo chokuti hurumende irwise urombo. Hurumende iri kurwisa varombo, hazvina kunaka, zvinotirwadza chose 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 izvozvo.
Vachiri mumhanzu, mashoko enyu.
Zvakaoma, unoziva zvinoitika ka panyaya iyi. Zvakafana nekuti unowanikwa kuti mbavha inopaza chitoro yotoyanga ine nzara asi yokangamwa kuti yapaza chitoro. Muchibimbu tingati zvinhu zvakagozhera munhu wese muZimbabwe kuti aputirwe panotende pake. Asi kanyaya iripo mumaguta ema hakuna kufanana nokumusha. Haugoni kungovaka musha wako paunongodira nekuti mumataundi mune zvinhu zvakaita nyaya dzamagetsi. Zvinoda kuzikamwa kuti magetsi achazofamba napapi, nyaya dzamaterezi dzichazofamba napapi. Izvezvi munogona kuwana kuti vamwe vacho vanga vachitoti dzimba dzavo dzi mudza anogona kunge vanga vakatovakira pamusoro pei pamapaipi anofamba nemvura. Hazvigoni kuti ungangoita madiro ajojina.
Vazvidzai munoti
varombo hadzisi mbavha. Ini ndinongofara kuti pandanga ndiri deputy minister welocal government during the inclusive government takarambisisa zvachose kuti hatirwisi varombo asi tingaedza kuvabatsira. Saka ndo zvinofanira kuitwa nehurumende izvozvo kutarisa kuti vanhu vari kunetseka. Ike zvino kune more than a million people vanoda dzimba vari pamawaiting list. Mawaiting list iwayo haafambi. Munhu ozviwanira pa zviwanirawo munyika yababa wodzinganiswa wapedza kuvaka. Hazvina kunaka. Hakuna chinhu chakakosha kudarika upenyu hwemunhu. Saka ini ndine urombo kuti hurumende isina tiritina vanhu vayo. Hurumende inorwisa vanhu nokuti havana mari haisi hurumende yakanaka.
Vachiri mumhanzu, sei vasina kumiswa vanhu ava pavaitanga kuita izvo?
Nyaya dzatinotaura idzi kana tisingabudirirani pachokwadi ndizvinoita kuti nyika iwondomoke. Vazvidzaira vamotaura navo vanga varimo muhurumende izvi. Hazvirevi kuti mastructures aya ari kuputirwa nhasi aya akavakwa ZANU-PF yava in charge as of these previous elections. Handimona, ivowo vazvidzairavo kuchitungidza kwacho ikoko ndokwavanga vakahwina seMDC. Saka vaiitei? Saka handimunzwa mashoko avari kutaura. Vari kuti munyika yababa munhu azivakiwa paanoda. Shuwo ingava nyika here kana ivo vazvidzai vachitaura chokwadi kuti paimba yavo yavagere ikoko pavanoti vakavaka munhu akavuya akavaka pamberi pegedhe rake woti handiri munyika yababa vangazvibvumiri. Saka ngatiregei kuda kutaura mashoko ekuda kugadzirisa zvinhu kuti zvinake tichiita dambi tichida kuwana political mileage. I think it is very bad. Saka tisada kuda kupembedza kutyora mutemo kwavanhu toti kwakanaka because munhu una maproblem.
Vazvidzai, hanzi ndima muri muhurumende.
Vanhu vane raramiro yokubatsirwa nehurumende kuti vagare zvakanaka. Hurumende haiko.
Saka imakabatsira vangani? Makabatsira vangani kuti vasavaka mastructures awo zvisati zviri pamutemo? Zvamunoziva imini, inini ndoziva kuti kuna vanhu vakavaka maillegal structures. Saka tichati maillegal structures. Imini vazvidzai munoziva kuti vanhu vakavaka maillegal structures, but ndiri kuti murimo muhurumende macho imomo muchihurumende chomubatsidzwa chii chamakaita? Taurai one day kuti ndakasvika kuchitungidza ndikati inini panapa vanhu musavaka.
Chonga, ini ndinotambudzikana vanhu vasingagoni kuteerera gwararo kuti toda kuita dhibheti yakanaka. Ichanzi yangu ndiri kuti ini hurumende ngaisatora vanhu iti marara. Kana munhu avaka apedza 3-4 years achivaka achitora zvimari zvishoma zvokumusika achivaka muchiona makasvinura pava pake chigadzirisai. And zvinogadzirisika kune inonzi regularization. Haikona kungofarira kuti shoot and kill.